Vachipa umbo kukomiti iri kuongorora nyaya yeuori iri kupomerwa vamuliswa Valina Tshikomba veZANU PF, vaPrince Dube Kosivanda navaAnele Ndevele veMDC, muzvina bhizimisi vaJames Goddard vati vakakokwa kuHarare navatundia vachinzi vaida kupiwa mukana wekuti vachere marasha kuwange sezvo kambani yaiveko yeMotor Angel yange isiri kuita basa zvinofadza. VaGoddard vati vakaudzwa navatundia kuti izvi zviitike vaifanira kutanga vasangana nenhengo dzekomiti yezvemugodhi uye ndosaka vakazosangana nenhengo ina idzi kumahofisi avo kuBorodale. VaGoddard vati pamusangano uyu vatundia vakati vainge vatumwa nemahofisi emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuwange. Vati vamuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandi nevanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika. VaGoddard vati vamuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vamuliswa vatoenda. Pavabvunzwa negweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivamuliswa vakavakumbira mari here, VaGoddard varamba kuti vamuliswa havana kumbovakumbira mari. VaGoddard vati vatundia ndivo vakavaudza kuti nhengo dzekomiti iyi dzaienda kuwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzitopa vamwe vanhu kuwange kuitira kuti ivo vaGoddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu. Vativo vaNdevele vainge vari mumotokari mavo apo vatundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navaChikomba navaSivanda.
Honorable Themba Mliswa never mentions the sum, never asked for anything. With regards to the $400,000,
yeah, $400,000. Vamuliswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakatyamadzwa chose nekiita kwavatundia uye vatundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuwange. Vati ipapo vaChikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeakaunti yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tripia, I said, and this money, where is, what does this, what happens to this money?
Ndakabvunza tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer here. Ipapo vaChikomba vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vaChikomba kubva vanyora mabanking details avo vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazvo vakatambira akaunti yavaChikomba havana kuisa mari mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navaNdevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika. VaGoddard vati vakayambirwa navaNdevele kuti vaifanira kuchenjera zvaiitwa navatundia. VaGoddard vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vatundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika. Vati vatundia vakavapawo kero yemahofisi emutungamiri wenyika epamunhu Mutapa Building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi, asi vati mushure mekukumbirwa mari ndopa vakazotanga kuda kuongorora kuti vatundia vaive munhu akaita sei. Vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vachiti vainge vasiri kufara nezvaiitika. Vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mokunge vaMohadi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa umbo kumapurisa. Vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bhizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe. Nhasi vaGoddard vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi. Vamwe vachapa umbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wavaGoddard vaDavid Stein, gavhina webhanga guru renyika Dr. John Manguja, vatundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva. Gore rapfuura vatundia vakakoka nhengo dzeboard rehwange kuState House vachiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, asi pakasvika nhengo idzi kuState House hadzina kusangana nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika. Izvi zviri kuendera mberi. Komiti yavamuliswa yaiongorora uori hunotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mokukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.